Makoronike okutanga, chitsauko chegumi netatu. Dhavhidhi akataurirana nomumwe nomumwe wavabati vake vose, vatungamiri vezviuru navatungamiri vamazana, akati kuungano yose yeIsraeri, “Kana zvichiita sezvakakunakirai uye kana kuri kuda kwaJehovha Mwari wedu, ngatitumirei shoko kwose kwose kuhama dzedu dzakasara munyika yose yeIsraeri, nokuvaprista navaRevhi vavagere navo mumaguta avo nokumafuro avo, kuti vauye vazobatana nesu. Ngatidzorei areka yaMwari wedu kwatiri zvakare, nokuti izvi hatina kuzvibvunza panguva yokutonga kwaSauro.” Ungano yose yakabvuma kuita izvi, nokuti zvairatidzika kunge zvakanaka kuvanhu vose. Saka Dhavhidhi akaunganidza vaIsraeri vose kubva kuRwizi Shihori muIjipita kusvika kuRebho Hamati kuti vatore areka yaMwari kubva kuKiriati Jearimi. Dhavhidhi navaIsraeri vose vaiva naye vakaenda kuBhaara reJudha Kiriati Jearimi kuti vandotora areka yaMwari, Jehovha agere pakati pamakerubhi, iyo areka inodaidzwa nezita irori. Vakatakura areka yaMwari kubva muimba yaAbhinadhabhi iri mungoro itsva, Uza naAhio vakaitungamirira. Dhavhidhi navaIsraeri vose vakanga vachipembera nesimba ravo rose pamberi paMwari nenziyo nembira nemitengeranwa netamburena nemakandira nehwamanda. Pavakasvika paburiro reKidhoni, Uza akatambanudza ruoko rwake kuti atsigire areka, nokuti nzombe dzakanga dzagumburwa. Kutsamwa kwaJehovha kwakamukira Uza akamuuraya, nokuti akanga atambanudza ruoko rwake akabata areka. Saka akafa pakarepo pamberi paMwari. Ipapo Dhavhidhi akatsamwa nokuti kutsamwa kwaJehovha kwakanga kwawira pana Uza, uye kusvikira nhasi nzvimbo iyoyo inonzi Perezi Uza. Dhavhidhi akatya Mwari zuva iroro uye akabvunza achiti, ko, ndingadzosa areka yaMwari kwandiri seiko? Haana kutora areka kuti ive naye muguta raDhavhidhi, asi akaenda nayo kuimba yaObhedhi Edhomu muGiti. Areka yaMwari yakasara mumhuri yaObhedhi Edhomu muimba yake kwemwedzi mitatu, uye Jehovha akaropafadza imba yake nezvose zvaakanga anazvo.